Ngatirambei takamira takanguvana tichikotamisa misoro yedu kuti tinamate. Uye zvino misoro yedu yakakotamiswa uye ndinovimba kuti mwoyo yedu yakakotamawo zvakare. Handizivi kuti vangani manheru ano vari muno vangade kurangarirwa mumunamato. Pane chimwe chinhu chakakosha. Ungasimudze ruoko rwako here woti, Mwari ndipeiwo manheru ano izvo zvandiri kutsvaga. Ishe vakuropafadzei. Baba vedu vokudenga, apo zvino mukuzvininipisa tiri kuswedera pane ichi chigaro chikuru chenyasha. Nokutenda tinopinda munzvimbo dzekure kure, uko Mwari nengirozi nemakerubhi nehondo yose yekudenga vakaungana pamwe chete. Nokuti wakati hakuna kana kadhimba kangadonha pasi baba vedu vokudenga vasingazvizivi. Ko, zvakawedzerwa zvakadini zvaanoziva pano apo mazana evanhu vakakotamisa misoro yavo uye vachidana kwamuri nezvikumbiro zvakatsaurwa. Baba, tarisai pasi panyika ine zvainoshayiwa manheru ano, nokuti tiri vanhu vane zvatinoshayiwa. Zvino ndinonamata Mwari nokuda kwekuti taungana pano uye tichiratidza kwamuri kutenda kwedu muna Mwari anorarama, uyo anopindura munamato. Tabuda kubva pakati penyika yeavo vasina kudzingiswa pamwoyo nenzeve, tikabuda kuti tirarame upenyu hwakatsaurwa uye nokurarama tichipupura kutenda kwedu mamuri. Manheru ano tasimudza maoko edu uye tichiti tine zvatinoshayiwa. Mwari vanodikanwa, pindurai mumwe nemumwe pachikumbiro chake. Uye zvakare Baba, tinonamata kuti imi mutishanyire manheru ano mushoko. Tinouya pano kuzogadziriswa, kuzonzwisisa, kuti tizive kuti tinorarama sei zuva rino ranhasi. Izvo zvokutarisira, zvokuita, ndokuti tinoziva kuuya kwaIshe kuri kuswedera pedyo. Zvichienderana nezviratidzo zvose zvakafanotaurwa nevaprofita, tave kusvika munguva Ishe apo kudzikinurwa kwakakwana kuchapiwa kuvana venyu. Mwari, regai tose munhu wose ange aripo Baba. Ngapashayiwe kana mumwe chete achange asipo. Ndicho chinangwa chedu chokuve pano Ishe. Tinokudai imi uye tiri kuedza kugadzirira nguva iyoyo. Taurai nesu, tinokumbira zvakare manheru ano, uye podzai varwere vese vanorwara nevanotambudzwa vari muchivakwa chino. Tinonamata kuti muvapodze Ishe, uye kunyanya avo vane zvikumbiro zvepamweya. Tinonamata kuti muponese mweya wese wakarasika. Zadzai mutendi wese nemweya mutsvene, uye vandudzai kukwanisa nesimba mune vana venyu vanotenda. Zviitei zvinhu izvi Baba. Tinokumbira zvakawanda nokuti imi makatiudza kuti tikumbire. Kumbirai zvizhinji, kumbirai zvinhu zvikuru zvakawanda zvacho kuti mufaro wedu uzadzikiswe. Uye tinozvikumbira nemuzita raJesu Kristu. Amen. Garai zvenyu pasi. Ndinoti zviro kwazvo uyu mukanda mukuru manheru ano kudzoka pano papuratifomu zvakare pano pachikoro chikuru kutarisana nevanhu vakaisvonaka ava vakaungana kunze kuno kuzonzwa evhangeri. Ndinokumbira tsitsi dzamwari kuti dzindibatsire kukuudzai chokwadi sekuziva kwandinoita chokwadi. Hatiri kukwanisa kuvhara muromo wemunhu zvimwe chetezvo sezvaakakwanisa muromo weshumba. Zvino kana ndingaedze kutaura chimwe chinhu chakatsveyama chichipesana nekuda kwake, munamato wangu wakaperera ndewekuti iye avhare muromo wangu kuti ndisazvitauri. Nokuti chokwadi ndinoda kunge ndiri kudenga pachangu. Zvino handizokwanisa kuveko, uye kunze kwaizvozvo ndinenge ndiri mutungamiri wenhema, mumwe munhu akaita chimwe chinhu chenhema. Kana ndikazviita imhaka yekuti handizive mutsauko. Ishe vakuropafadzei. Zvino mangwana mangwanani, kana kuri kuda kwamwari, ndiri kutarisira kutaura pamusoro pechidzidzo chiya kuroorana nekurambana. Zvino tinovimba kuti muchauya uye mugouya nemapenzura enyu nemapepa. Hatitore nguva yakarebesa, asi ndiri kungoda. Ndicho changa chiri chinangwa chokudzoka kwangu pano kutanga muIndiana. Zviri zvandakakuvimbisai izvozvo. Zvino ndichaedza mangwana mangwanani, ndikazvitadzirira mangwana mangwanani, chadaro mangwana manheru. Asi ndichaedza mangwana mangwanani kana Ishe vachida kutaura pamusoro pechidzidzo chacho. Pfungwa dzemaonero maviri. Zvinodai Mwari vakatibatsira kuti tizive zviri zvechokwadi. Kungoziva zviri chokwadi kuti tigofamba tiri muchokwadi nemuchiedza. Isu munoziva ndaimbova neshamwari yekare yechitema. Akati kwandiri, akati, amabiri, akati, ini handidi kana dambudziko parwizi. Akati, ndinoda kunge ndine tikiti rangu muruoko rwangu. Zvino kana pembe yorira, handidi zvangu kana dambudziko ipapo. Ndakakumbira Ishe kare kare hako, kana paini chakatsveyama, regai ichigadzirise iko zvino. Ndokuti, nekuti kuchange kuine dima nedutu mangwanani iwayo, kana chikepe chosimuka kuenda kune rimwe divi. Akati, handidi kana chipingaidzo, ndinoda kuzvigadzirisa zvose iko zvino. Ndizvo zvatawira pano, kuedza kuti tigadzirise zvipingaidzo zvose, kuitira kuti tigofamba tichikwira panguva iyoyo. Zvino, handisi kuzotaura kwamuri zvakareba kwazvo manheru ano, nokuti tine shumiro mbiri mangwana. Zvino, ndirobva ndatoenda kumwe kunhu kumwewo dzimwewo shumiro. Asi zvino, mubhuku raDeuteronomio, ndinoda kuverenga kubva pachitsauko 16, ndima nhatu dzokutanga dzaDeuteronomio 16:1 kusvika 3. Rangarira mwedzi waAbhibhi, uchengete Pasika. Jehovha Mwari wako, nomwedzi wechina waAbhibhi. Jehovha Mwari wako, wakakubuditsa kubva Ijipita usiku. Unofanira kubayira Jehovha Mwari wako, Pasika yemakwai nemombe. Panzvimbo iyo Jehovha akasarudza kuti agarise zita rakepo. Zvino, chidzidzo changu manheru ano, ndechokuti, nzvimbo yakasarudzwa naMwari yokunamatira. Kana mukacherechedza mwedzi waA, B, A, D, B, pane zvinoreva kubvumbi. Mwedzi wakubvumbi ndipo apo pavakabuditswa. Uye zvino, chinhu chinoshamisa ndechekuti, isu manheru ano, sevanamati vaMwari, muzuva rino ratiri kurarama mariri, uye tinowana pfungwa dzakawanda dzakasiyana-siyana dzevanhu. Zvino kana pane pfungwa dzakasiyana-siyana pamusoro pechinhu, pane mibvunzo yakasiyana-siyana. Panofanira kunge pane mhinduro imwe chete yechokwadi pane mubvunzo wese unobvunzwa. Kana ndikabvunza mubvunzo, ichi chii? Zvakanaka. Anoti, idheski, rinoitiswei? Maona? Zvino ipapo, mumwe angati, harizi deski, ipuranga. Saka, ipuranga, asiriri zvakare deski. Munoona, panofanirwa kuva nemhinduro yechokwadi pazviri. Zvino, kana ndikabvunza mubvunzo, pane chinhu chipi zvacho, panofanirwa kunge paine mhinduro yechokwadi, panogona kunge pane chimwe chinhu chiri pedyo nacho, asi panofanirwa kunge pane mhinduro yechokwadi yakanangana pane mubvunzo wese. Saka nokudaro, mubvunzo wese unouya muupenyu hwedu, panofanirwa kunge paine mhinduro yechokwadi chaiyo. Zvino nhasi, tinonzwa, zvizhinji, vazhinji vevanhu vedu munyika nhasi uno, sekuva mumishinari. Ndakatora nzendo dzakawanda mhiri kwegungwa nekupoterera pasi rose. Ndakasangana nezvinamato zvakawanda zvakasiyana. Zvakaita sechibhudha, nechimahomadhi, nemasikh, nemajain, nevamwezve vezvinamato zvepasi rose. Zvino nemedu muno muUnited States, nedzimwe nyika dzekure, tinosangana nemakereke edu ose akasiyana-siyana. Semakereke edu emasangano, tichitanga neRoma Katorike yepakutanga, zvino zvadaro neemagiriki nevamwe vakadaro nevezvitendwa zvakasiyana-siyana. Uye zvichidzika kupinda ose mazira emasangano ane mazana mapfumbamwe neanoraudzira akasiyana emasangano echiprotestanti. Zvino rimwe nerimwe ravo ichokwadi, unogona kuona pfungwa yavo, uye handigoni kuvawanira mhosva. Rimwe nerimwe rinotaura kuti iro ndiro rechokwadi, vane chokwadi, uye vanhu vari nhengo dzemakereke aya vanofanira kuzvitenda, nokuti vakaisa magumo avo emunazienda nakuenda pamusoro pedzidziso yekereke iyoyo. Uye vakasiyana-siyana kwazvo, mumwe kubva kune mumwe, kusvikira zvinogadzira mazana mapfumbamwe neanoraudzira emibvunzo yakasiyana-siyana. Nokuda kwekuti pane mazana mapfumbamwe neanoraudzira emibvunzo yakasiyana-siyana, panofanirwa kunge pane mhinduro imwe chete yechokwadi. Zvino, ndinoda kuti isu, manheru ano, nokuti tiri kuedza kuenda kudenga kuti tisangane naIshe wedu Jesu, uyo watinoda, ndinoda kutsvaga mugwaro kuti tizvione. Zvino, kana uri mubvunzo wemuBhaibheri, zvadaro, unofanirwa kuve nemhinduro yemuBhaibheri. Haifanirwe kubva muboka revarume vanobva kune imwe yanano, kana kubva kune mumwe mudzidzisi, kana kubva kune rimwe sangano. Inofanirwa kuuya zvakananga ichibva murugwaro, umo mune nzvimbo yaMwari yekusanganira, yekunamatira. Uye chokwadi, Nokuti ndimwari pane nzvimbo yekusangana pamwe pano apo anosangana. Zvino tinoona pano kuti muna Deuteronomio pano pamavambo Moses achidzokororazve kutaura rugwaro. Zvino zvaakanga ambovaudza kuti akanga avabudisa sei neruoko rukuru rwakasimba kubva muEjipita uye akanga kutanga avadzikamisa. Vaishevedzwa kunzi vanhu vamwari kusvikira vabuda muEjipita. Zvino ndokuzonzi kereke yamwari, nokuti kereke iungano. Kana chaizvoizvo, kereke zvinoreva avo vakadanirwa kunze, avo vakadanirwa kunze. Zvino vakabuda kubva muEjipita kuitira kuti vave kereke. Zvino Mwari akavaudza apo ivo vasati vagadza temberi ichero zvose zvavakaita, ndichasarudza nzvimbo yokunamatwa kwangu uye ndichaisa zita rangu mairi. Zvino ndiyo nzvimbo chete apo Mwari anosangana naani zvake yakange iri yokusarudza kwake omene. Akasarudza nzvimbo yake. Zvino paakasarudza nzvimbo yake, akaisa zita rake. Ndima yechitu pano inotiudza izvozvo. Achaisa zita rake munzvimbo yaakasarudza kuti vanhu vamunamate mairi. Zvino tiripo ndechekudai, tinoda kuti tiwane kuti nzvimbo iyi iripi. Paine pfungwa mazana mapfumbamwe neanoraudzira akasiyana-siyana apa, tichisiya zvinamato zvose zvechihedheni. Zvino tichingotaura zvechinamato chechikristu, zvokuti ndinonzwirawo mahedheni kana kuti zviro kwazvo handaimboenda ikoko ndichinotaura navo, asi vakatsveyama. Chikristu ndicho bedzi chinamato chechokwadi. Chikristu, zvino ndiri kutaura izvi kwete nokuti ndiri muKristu, nokuti ndinotenda kuti ndicho chokwadi, ndicho chinamato bedzi chakanaka. Ndakanga ndiri kubwiro kune bhiza jena rinoshandurwa pamaawa mana ega ega, apo Muhammad muprisita mukuru nemutungamiri tichangobva pana Kristu aifanirwa kunge ari muprofita, uye handingapokani izvo zvaaive ari mushure chaimo nehama dzemakabhii. Asi pavaka iye akafa, iye akataura kuti aizomuka zvakare ozokunda pasi rose. Zvino angaita maawa mana oga oga anoshandura vachengeti uye vanochengeta bhiza jena paguva rake. Ivo vanga vemakore zviuru zviviri vachitarisira kuti achamuka zvakare ogokunda pasi rose. Asi munoona, zvino mukaenda kuna Buddha, Buddha akararama mazana akawanda emakore, angave makore mazana makumi maviri nematatu akapfuura Mwari weJapan. Zvino saizvozvo aive mufungi mukuru zvakada kudaro saConfucius nezvakadaro. Asi vose ava vavambi nevakadaro vose vakafa pane dzidziso dzavo dzepfungwa, uye akavigwa uye ari mubwiro. Asi chiKristu chakavambwa naJesu Kristu pane bwiro risina chinhu. Ndiye aive murume oga akambomira panyika akararama akati, ndine simba rokuisa upenyu hwangu pasi uye nokuhumutsa zvakare. Zvino iye akazviita uye anorarama nhasi. Zvino tinoziva kuti anorarama nokuti iye anesu uye anozviratidza zviratidzo zvinobatika nezvishamiso zvaakavimbisa kuti aizoita achizviratidza. Zvekutoti seshongwe yemoto yakatungamirira vana veIsraeri nemurenje, inesu nhasi. Kunyange mufananidzo wayo wakatorwa ichiita zviratidzo nezvishamiso izvo zvaakavimbisa kuti yaizoita muzuva rino. Tichiona mashoko ose aakavimbisa achiratidzwa muzuva rino. Saka rumwe ruzhinji rwenyika yevahedheni rwuri kunze, chingori chiKristu. Zvino nokuda kwekuti pane mazana mapfumbamwe neanoraudzira emibvunzo pamusoro peapo Mwari anosangana, anosangana nemamethodist kana kuti anosangana mubaptist uye anosangana mune iyi neiyo neimwe. Zvino pane mubvunzo ipapo. Saka munhu wese anotofanira kuzvitsvagira ruponeso rwake omene nokutya nokudedera. Asi manhero ano ndinoda kuedza kuwana ndichiratidza nerugwaro kuti nzvimbo yechokwadi ndeapo Mwari pavanosangana nokushumira pamwe nevanhu. Zvino kana zvirizvo, ndiyo nzvimbo yega yaanozosangana. Zvino tatora chidzidzo ichi kubva muna Deuteronomio. Ishoko rechiGiriki rinoreva zvakawanda, kana kuti rinoreva mirayiro miviri. Shoko rechiGiriki Deuteronomio rinoreva mirayiro miviri yakasiyana. Zvino ndizvo zvingori naMwari, mirayiro miviri yakasiyana. Zvino mumwe wacho murayiro werufu uye mumwe wacho murayiro weupenyu. Mwari vane mirayiro miviri: kumutevera nekumushumira nekumunamata upenyu, kuuramba rufu pane mirayiro miviri muna Mwari. Zvino mumwe wemirayiro iyi wakachera kugadzirwa ukaziviswa kunyika pagomo reSinai. Mwari vakapa murayiro kuna Mozisi neIsraeri, kwete kuti murayiro waigona kuvabatsira, asi murayiro waingovaratidza bedzi kuti vaive vatadzi. Kusvikira panguva iyoyo vaisaziva kuti chivi chii kusvikira vave nemurayiro. Hakungave nemurayiro usina chitarafu. Murayiro hausi murayiro usina chitarafu. Saka nokudaro, kudarikwa kwemurayiro chivi, uye kubhadharo wechivi rufu. Saka nokudaro, kusvikira Mwari avagadzirira murayiro, pakange pasina kudarika kwaiiswa pavari. Kana pasina murayiro pano, unoti haufaniri kumhanya uchipfuura mamaira makumi maviri paawa. Pakadaro, unogona kumhanya zvinopfuura mamaira makumi maviri paawa. Asi kana pane murayiro unoti haufaniri kuzviita, saka pane murayiro nechitarafu shure kwawo. Zvino rufu, murayiro werufu waive mitemo yakapiwa pagomo reSinai, yakaudza munhu kuti aive mutadzi uye kudarika mirayiro yaMwari akafa. Saka hapana ruponeso mumurayiro. Wakanga uri mupurisa bedzi aikwanisa kukuisa mujeri wakanga usina chokukubuditsa kunze nacho. Asi zvadaro, akapa mumwe murayiro pakange pari pagomo reKaruvhari, apo chivi pachakacherechedzwa muna Jesu Kristu. Zvino ipapo mubhadharo wakabhadharwa. Zvino kwete nepasina murayiro, asi nenyasha wakaponeswa nenyasha dzaMwari kubudikidza nokufanotemera nekufanoziva kwaMwari kuvepo kwako. Zvino tinoona mirayiro miviri iyi, Deuteronomio ichitaura pamusoro pemirayiro miviri. Pakange paine mirayiro miviri, mumwe wakange uri murayiro werufu, mumwe wacho wakange uri murayiro weupenyu. Paivewo zvakare nesungano mbiri dzakapiwa kuvanhu. Chataura nezvadzo mangwanani. Imwe yacho yakapiwa Adhama iine zviga: kana ukaita ichi uye ukarega kuita icho. Asi murayiro iwoyo wakatyorwa. Adhamu, Evha vakautyora mubindu reEdheni. Zvino Mwari vakaita sungano yechipiri vakaipa iyoyo kuna Abrahama. Zvino murayiro uyu waive usina zviga, hazvisi zvawakaita kana zvauchaita. Iye akati, ndakatozviita kare, ndidzo nyasha. Ndiwo murayiro weupenyu. Mwari vakazviitira izvozvo kuna Abrahama nembeu yake yaizomutevera. Iyo mbeu yose yaAbrahama, sokutaura kweBhaibheri, Israeri yose ichaponeswa. Asi hazvirevi maJudha, sokutaura kwaPauro kuti iyo iri Israeri mukati kana kuti Israeri kunze. Kunze, sokutaura kwatakaita pane mamwe manheru, vaive vana vaIsaka kubudikidza nebonde. Asi murayiro waMwari waive kubudikidza naKristu, yaive mbeu yaAbrahama youmambo, kuti nenyasha Israeri yose inoponeswa, kuti vose vari muna Kristu vakaponeswa, vose sungano yaMwari yechipiri. Asi zvinhu zvose izvi zvaifanomiririra Kristu. Zvino cherechedzai ndima yechitu. Ndima yechitu pano muna Deuteronomio 16: kunamata munzvimbo yandakasarudza. Zvino munofanira kunamata Mwari, iye akati, munzvimbo yandakasarudza, kwete yakasarudzwa nemumwe munhu, asi iyo yandakasarudza. Zvino kana Mwari vakasarudza nzvimbo, zvakafanira zvino kuti titsvage kuti iye akati kudini nezvayo. Zvino kuti iri kupi? Ndinoda kuiwana, nokuti chokwadi ndinoda kumunamata. Isu tose tiri pano manheru ano kuti timunamate. Takagara pano manheru ano seMethodist, Baptist, Catholic, Jehovah Witness, Christian Science nevose, asi tose tiri kutsvaga chimwe chinhu. Tiri kuda kuziva zvokwadi. Bhaibheri rinoti muchaziva zvokwadi uye zvokwadi ichakusunungurai. Mumwe munhu haukwanise kuziva zvauri kuita, hauzive kuti zvinoitwa sei kusvikira wave kuziva kuti zvinoitwa sei. Hauzive zvokuita kusvikira wava kuziva kuti zvinoitwa sei waro. Unofanira kuziva zvauri kuita uye kuti zvinoitwa sei. Izvi zvinotiratidza kuti Mwari ane nzvimbo yokusangana nevanamati vavo mune imwe nzvimbo yakatsaurwa. Munzvimbo iyoyo chete Mwari vanosangana nevanovanamata. Zvinowo zvakare nzvimbo yavakasarudzira vanamati vavo, vakataura kuti vachaisa zita ravo. Zvino ngatitsvagei uye tigoona kubudikidza nerugwaro kuti nzvimbo iyi iripi. Chokwadi, kana Mwari vakati vachaisa zita ravo munzvimbo iyoyi yavakasarudza kuti vagosangana nevanhu uye vanamate pamwe navo, kana kuti ivo vanamate waro, kuti zviri pane imwe nzvimbo muBhaibheri, nokuti zvaive zvemazera ose. Zvino Mwari mukuru asingashanduke, haagoni kushanduka. Munhu anoshanduka, asi unogona kuisa upenyu hwako pane chipi hacho icho Mwari akambotaura panguva ipi zvayo, nokuti ichokwadi. Ichokwadi, nokuti ndicho chinhu choga chandine ruvimbo machiri iBhaibheri. Nokuti shoko remunhu rinokundika, asi Mwari vari pamusoro pezvose. Gore rino ndinofanira kuziva zvakawanda kupfuura zvandaiziva gore rakapera. Unofanirwawo zvakare. Zuva roga roga tine patinogumira, saka tinowedzera zivo. Asi Mwari haana magumo. Iye haana magumo. Uye nokuti haana magumo, haagone kuwedzera zivo. Iye akakwana kubva pakutanga. Sarudzo yose inofanirwa kunge yakakwana nemazvo. Uye nzira iyo Mwari vakamboita pane imwe nguva, ivo vanotofanirwa kuramba vachiita nenzira iyoyo, kana kuti vakaita zvisizvo pavakazviita pakutanga. Kana munhu akamboya kuna Mwari achida ruponeso panheyo yavanenge vamugamuchira nayo, zvizofanirwa kugamuchirwa panheyo imwe chete iyoyo nguva dzose. Ndizvozvo. Kana munhu akauya kuna Mwari kuti awane kupodza kwaMwari, zvino Mwari vomugamuchira pane imwe nheyo. Munhu anotevera akauya, ivo vanofanira kumugamuchira nenzira imwe chete, kana kuti vakakanganisa apo vakagamuchira munhu wokutanga. Mwari vakaisa nheyo iyo yavaizosangana nayo nemunhu pairi. Vakaisa nheyo yezvavaizoita kuti vaizozviita sei. Zvino zvaive kubudikidza neropa rekupirisa regwayana mubindu reEdheni. Mwari havana kumbobvira panguva ipi zvayo vazvishandura. Vakasarudza kuti vaizoponesa munhu sei. Taedza nhasi kudzidzisa munhu kupinda mazviri. Taedza kuvaisa muchikoro. Taedza kuvadzidzisa. Taedza kuita sangano. Taedza kuita zvose zvedzimwe mhando dzose dzezvinhu. Kuvaunza mukati, kuvazunzira mukati, kuvabhabhatidzira mukati, nzira ipi zvayo iripo kuvaunza mukati nematsamba. Asi zvichingori zvakadaro zvimwe chetezvo, Mwari vanosangana nemunhu pasi peropa regwayana rakadeurwa. Ropa ndiro raive nzira yaMwari pakutanga, uye ropa ndiyo nzira yaMwari manheru ano. Zvakanaka kutendeuka uchizvirwadzisa pamwe nezvimwe zvinhu zvose izvi, asi ruponeso runouya bedzi kubudikidza neropa. Ropa ndiyo nzira bedzi Mwari yavakasarudza kuponesa munhu nayo, uye haagone kuishandura. Jobho akava nezvimwe chetezvo. Aiziva kuti aive akarurama nokuti aive apira chipiriso chaidiwa naMwari kubva kwaari. Zvino ngatitsvakei zvino kuti tione kuti nzvimbo iyi ndeipi, uye nenzvimbo iyi yaakaisa zita rake. Tiri kuzofanira kuti tiwane ipapo paakaisa zita rake. Zvadaro, kana tazoona zviri zita raMwari uye kuti akariisepi, ipapo tave nenzvimbo yokunamatira kana tangozviona. Zvinhu zvose izvi chaizvo izvo zvaive mimvuri yezvinhu zvaizouya. Wose murayiro waifanofananidzira zvinhu zvaizouya. Sezvakangoita mwedzi mumvuri wezuva unoshanda panenge pasina zuva, sezvakafanana nekereke inoshanda panenge pasinawo MWANAKOMANA waMwari. Kana mwanakomana asipo chiedza chidiki, kereke vatende vanoshumira Mwari vachiratidza chiedza apo mwanakomana anenge asipo. Asi kana zuva rabuda, hauone mwedzi zvakare, nokuti wadzika pasi. Harichada chiedza chavo zvakare, nokuti unongowana chiedza chavo bedzi kubva kuzuva. Zvino somurume nemukadzi wake, zuva nemwedzi ikereke naKristu. Zvino tinoona kuti zvinhu izvi zviri mumvuri waKristu. Chipiriso chose, mutambo, uye nezvese zviri mutestamende yakare zvaifananidzira Kristu. Zvakafanana nemumvuri unopfuura nepasi. Zvino pano ndipo patichaona nzvimbo yechokwadi yokunamatira. Kutodzokera muno kutestamende yakare, pazvakapiwa zvinotoona kuti zvinhu izvi zvaivei. Zvino kana mumvuri wauya nepasi, unogona kuziva kuti murume, mukadzi, kana mhuka, kana chero zvachingava, nokuti chinoisa mumvuri pasi. Zvino kana mumvuri wacho wave kuenda uchidupuka, mumvuri zvauri icho chinomiririra, hapangaite chinomiririra pasina chacho chakamiririrwa. Saka kana chakamiririrwa chave pedyo nechinomiririra changa chichimiririra chinomedzwa nechanga chakamiririrwa. Mumvuri neicho chacho chinoisa mumvuri zvinouya pamwe chete. Zvino ndizvo zvinobva zvazviita chakakwana. Zvino kana zvinhu zvose zvakare, Bhaibheri rakati, testamende yakare, zvaive mimvuri yezvinhu zvaizouya. Saka Naizvozvo Kristu waive nemvuri yezvinhu zvaizouya. Saka tinogona kuona nemifananidzo yemutestamende yekare paakasarudza iye kuisa zita rake uye nepari zvino. Zvino sezviri mumvuri uchidarika nepasi, ndati ndicho chinomiririra chiri mufananidzo. Saka isu vanamati nesuwo tinogona kuona mimvuri yemutestamende yakare ichinyangadikira mune chaimiririrwa chemune itsva. Zvino mitambo yose, mazuva ezororo, tabhanakeri yose, gudi dzose, zvinhu zvose zvaive mutabhanakeri, zvose zvaifananidzira Kristu. Zvipiriso zvose, mirayiro yose, zvose zvaive zvichifananidzira Kristu. Takapina nemazviri nguva nenguva pano patabhanakeri. Zvino tinoona neizvozvi kuti chitendwa chose, kereke nesangano zvinobva zvasiyiwa shure. Hazvitombori mumujawe zvachose. Chitendwa chose, kereke yose, sangano rose zvakatosiyiwa kunze zvachose. Hapana nzvimbo yazvo zvachose. Hapana chinofananidzirwa mutestamende yakare kana chero papi zvapo mubhaibheri zvekereke, asi mubatanidzwa wekumanikidzwa wemasvingo eBhabheri. Ndicho chinhu chega chinofananidzira kubatana, nokuti chakaitwa naNimrodhi, murume ane utsinye akaenda kunze ndokumanikidza nyika dzose duku kuti dziuye panzvimbo imwe chete uye nemasvingo makuru aya. Kwaive kunamata muchinamato ndizvozvo, asi chakanga chisingacherechedzwi mushoko raMwari. Saka ndipo pamunoona kunamata kwemasangano kuchifananidzirwa masvingo eBhabheri testamende yekare. Zvino chinamato ichi chaive chinamato chaicho, asi kwete chinamato cheshoko raMwari. Mwari havana kusarudza kuisa zita ravo musangano ripi zvaro. Ndinoda gwaro racho kana zvakadaro. Ndinoziva vanotaura kuti iye akadaro, asi iye haana. Haagone kuisa zita rake panzvimbo dzakawanda, nokuti iye akati akaisa zita rake munzvimbo imwe chete, uye nzvimbo imwe chete iyoyo. Rimwe nerimwe remasangano edu anoda kuti ndivo nzvimbo yacho, asi zvinopesana. Asi iye wakaisa kupi zita rake? Zvino uye iye zita rake ndiani? Chokutanga tinofanira kuti zita tione kuti zita raMwari nderipi tisati tawana kuti chii chaari kuisa munzvimbo yacho. Zvino tinoona kuti aive nemadunhurirwa akawanda. Aidainzwa kunzi ainzi Baba, rinova dunhurirwa, uye ainzi Mwanakomana, rinova dunhurirwa, ainzi Mweya Mutsvene, rinova dunhurirwa, ainzi Ruva reSharoni, rinova dunhurirwa, Ruva remumupata dunhurirwa, Nyeredzi yemambakwedza, Jehovha Jire, Jehovha Rafa. Mazita manumwe akasiyana akapetwa erudzikinuro, uye ose zvawo aive madunhurirwa. Hapana rimwe rawo raive mazita. Asi iye ane zita. Zvino paakasangana naMozisi aive asati ava nezita. Zvino iye akaudza Mozisi, ndiri wandiri. Saka patinoona Jesu panyika achitaura muna vaHebheru chitsauko 6, ndine urombo, mutsvene Johani chitsauko 6, akati ndiri wandiri. Vakati nandi ungori wemunhu asati ambopfuura makore 50 okuberekwa. Zvino woti iwe wakaona Abrahama? Akati Abrahama asati avepo ndiri, uye ndiri aive uyo gwenzi raipfuta, shongwe yemoto yakanga iri mugwenzi raipfuta kare mumazuva aMozisi. Iye ndiri wandiri. Uye zvino tinoona kuti Jesu akataurawo zvakare, ndakauya muzita rababa vangu uye hamuna kundigamuchira. Zvino zita rababa rinofanira kuva Jesu. Ndizvozvo, zita rababa ndiJesu, nokuti Jesu akataura kudaro, ndakatakura zita rababa vangu. Ndakauya muzita rababa vangu asi hamuna kundigamuchira. Zvino zita rake raive Jesu, uye Gabrieri akamudana kuti Jesu, vaprofita vakamudana kuti Jesu. Zvino aive Jesu zvemazviro kwazvo, iye asati aberekwa, kunyange vaprofita vatsvene vakadana zita rake Imanueri, ndiko kuti Mwari anesu. Zvino Mwari vakaratidzwa munyama kuitira kuti vabvise chivi chenyika, uye mukudaro vakapiwa zita rekuti Jesu. Saka Jesu ndiro zita racho. Zvino zita rakaiswa mumunhu, kwete kereke, kwete sangano, kwete chitendwa, asi mumunhu. Akasarudza kuisa zita rake muna Jesu Kristu. Zvino tinoona kuti ipapo akabve ave iye nzvimbo yaMwari yokunamatira, apo pamunomunamatira. Kubvira iye asati atomboberekwa, zita rake rainzi Jesu. Rakange rakakosha kwazvo rakapiwa kuna amai vake nengirozi Gabrieri kuti zita rake raizonzi Jesu, mwanakomana waMwari, izvo zvaaive. Hepanoi tave naro zvino ndirori rega, ndiro rake iye oga, nzvimbo yakasarudzwa naMwari yokunamatira, nzvimbo yaMwari yakasarudzwa. Mwari vakasarudza kusangana nomunhu, maisava mukereke, kwete musangano, kwete muchitendwa, asi muna Kristu. Ndiyo nzvimbo chete Mwari pavanosangana nemunhu uye anokwanisa kunamata Mwari ndemuna Kristu. Ndiyo bedzi nzvimbo. Hazvina basa kuti uri muMethodist, Baptist, Katorike, Protestanti, chero izvo zvaungava, pane nzvimbo imwe chete bedzi paunogona kunamata Mwari chaizvo izvo, ndimo muna Kristu. Varoma 8:1 yakati, zvino hapasisina kupomerwa zvino kune avo vari muna Kristu Jesu, vanofamba kwete vari munyama, asi vari mumweya. Ndiro evhangeri. Tinogona kusiyana pazvitendwa, tinogona kusiyana papfungwa dzakaitwa nevanhu. Unogona kuenda kukereke yeMethodist, unofanira kunge uri muMethodist, muBaptist, muBaptist, muKatorike, muKatorike. Asi kamwe ukangobhabhatidzwa muna Kristu, zvino wova nhengo yomutumbi wake, hapachisina mutsauko. Mudhuri wepakati wokupatsanura waputsirwa pasi, zvino wasununguka nokuti wave muna Kristu Jesu. Zvino wave kunamata Mwari mumweya nomuzvokwadi kana wave muna Kristu Jesu. Izano raMwari kuti iwe unamate uri muna Kristu Jesu. Zvino hapana kereke sangano ingakambira izvi. Hapana angazvikambira. Zvivingi zvei kukambira zvakadaro. Kuita chinhu zvakadaro kunenge wave mweya weAntikristu. Kutotora kubva pana Kristu, kutora kubva paari, haukwanisi kuzviita. Kristu ndiye nzvimbo yega apo Mwari pavanosangana nevanamati. Vanoti, nhasi ndakava nevanhu vachinditaurira. Mumwe murume wakandifonera nguva shoma yapfuura muBeaumont, Texas, akati, Branham, kana zita renyu risimo mubhuku rekereke yedu, hamukwanisi kuenda kudenga. Mungambozvifungawo here izvozvo? Musafe makatenda chinhu chakaita saichocho. Vanofunga kuti unofanira kunge uri mune kereke iyoyo kana kuti hauende kudenga. Zvakacheyama kutenda izvozvo huAntikristu. Ndichataura izvi, kana uchitenda mweya wakadaro wakarasika. Ndicho chiratidzo chakanaka chokuti wakarasika, nokuti zviri kubvisa pane zvakaitwa naMwari. Mwari havana kumboisa zita ravo mukereke ipi zvayo. Vakariisa mumwanakomana wavo Kristu Jesu, apo ivo nemwanakomana wavo vakave mumwe. Ndiyo nzvimbo chaiyo yechokwadi yokunamatira. Hapanazve dzimwe nheyo dzakaiswa. Hapana rimwe dombo. Pana Kristu dombo rakaoma rinomira pamwe pasi pose, ijecha rinonyudza. Masangano achawondomoka uye nokuwa, marudzi achapfuura, asi iye achagara nokusingaperi. Hapanazve imwe nzvimbo ingawanikwe nemunhu kuti anamate Mwari, yokuti Mwari vataure kwaari zvakare. Hapana nzvimbo asi muna Kristu Jesu. Ndiyo nzvimbo bedzi, nzvimbo yoga yakasarudzwa naMwari kuti aise zita rake, uye nzvimbo bedzi yaanosangana nemunhu kuti anamate. Wakarasika kutenda zvimwewo zvinhu. Cherechedzai, mitambo minomwe yose yemaJudha yaiitirwa munzvimbo imwe chete. Haivaimbochengeta mumwe mutambo pano wemaMethodist, uye mumwewo nechekuno wemaBaptist, mumwe necheuko wemaPresbyterian, mumwe shure kuno wemaKatorike, nomumwe wemaProtestanti. Yose mitambo minomwe yaiitirwa panzvimbo imwe chete. Mufananidzo wakaisvonaka uri pano. Tichangobva kupedza mazera manomwe ekereke, zvichiratidza kuti Mwari vakachengeta mazera manomwe ekereke ose ari mushoko. Nokuti zera roga roga rekereke raibudisa chimwe chikamu cheshoko, uye pese pavakachibudisa zvino vakaona chiedza. Sezvakaita vanhu vai vakatanga kucherechedza zvekubhabhatidzwa nemuzita raJesu, vakaitei? Vakaita sangano kubva pazviri, zvino rikabva rafira ipapo. Zvino Mwari vakanyatsa kubuda ndokupinda mune mumwewo munhu. Havasi kuzogara muzvitendwa izvozvo nedzidziso. Havanei nechokuita nazvo. Hapana chakambochema pana Mwari. Shoko raMwari idzvene, harina kusvibiswa. Kristu ndiye chinzvimbo chepakati chaMwari chokunamatira. Iye ndiMwari. Mitambo yese iri minomwe inofanirwa kuchengetwa panzvimbo imwe chete iyi. Havaikwanisa kuchengeta mutambo pane imwe nzvimbo, asi iyo minomwe nzvimbo. Mitambo minomwe yegore yaifanira kuchengetwa panzvimbo imwe chete. Saka mazera manomwe ekereke aifanira kubva panzvimbo imwe chete aive Kristu aitaura mune ose mazera manomwe ekereke ndizvozvo chaizvo mufananidzo wemazera manomwe ekereke asi vakagadzira masangano kubva mazviri zvino ngatitarisei pane mumwe mufananidzo apo tichiri pano ndiyo mufananidzo wepasika vaifananidzira Jesu tinocherechedza pano chipiriso cheropa kubudikidza norufu chipiriso cheropa ndicho chaive nzvimbo yaifananidzira Kristu ko sangano ringajudha ropa here ungafunga here kereke ichijudha ropa sangano richijudha ropa zviro kwazvo kwete zvakatora ropa kujudha kubva muhupenyu zvino upenyu pano Jesu anouya achionekwa kubudikidza negwayana gwayana raive mufananidzo waKristu rakafanofananidzira Kristu nokuti iye aive gwayana ramwari rakaziviswa naJohani rinobvisa chivi chenyika tinoona Jesu achiuya mukuonekwa pano muna Exodo chitsauko 12 cherechedzai ndiyo nzvimbo chete yakanga isingakwanise kurohwa nerufu apo rufu rwaive rwoda kurova nyika paifanirwa kunge pane imwe nzvimbo vose vaive vasiri pasi payo vakafa asi nzvimbo imwe chete zvino hazvaireva kuti yaive imba imwe chete asi paive nenzvimbo imwe chete ndipo apo pakaurayirwa gwayana apo paive neropa regwayana mutumwa werufu haaikwanisa kurova nokuti yaive iri nzvimbo imwe chete apo mwari akaisa zita rake zvino gwayana iri raive rapiwa zita kubva kumavambo gwayana cherechedzai yakanga iri nzvimbo imwe chete yaaitadza kurova uye zvino zvimwe chetezvo nhasi pane nzvimbo imwe chete yekuti rufu rwepamweya harukwanise kurova ndiro shoko rufu harukwanise kurova shoko nokuti iro ndiro shoko benyu ramwari asi kana mukaisa zvitendwa pamwe chete naro shoko rinobuda roenda kwaro rega rinozvipatsanura semvura ichibva pamafuta haukwanisa kuzvisanganisa pamwe chete nokudaro munoona kana chitendwa chauya musangano vose vanobva vatevera chitendwa zvino shoko rinobva rafa zvino roenda mberi nomumwe munhuzve zvino robva rawedzerwa zvakanyanya rinobva rakwidza chiyero chokufamba parinobva pakururamiswa kucheneswa norubhabhatidzo rwemweya mutsvene richienda kunze kunopinda mumbeu muri kuona here nzira yakafambwa namwari achiunza zita rake nguva dzose nokudzika nenzira imwe cheteyo nokuti iye ishoko cherechedzai harigone kufa shoko roupenyu harigone kufa cherechedzai kuti zvakakwana sei iko zvino mutumwa werufu haana kurambidzwa kurova vanhu vakuru vemuijipita vane pfungwa dzakatesva haana kurambidzwa kurova nyika dzayo dzakayereswa zvivakwa zvayo zvikuru kana faro vayo kana vaprisita venyika mutumwa haana kudziviswa kurova aigona kurova kana chipi zvacho chivakwa chero nzvimbo ipi zvayo kana ani hake asi haaikwanisa kurova paive negwayana rufu harukwanise kurova pane nzvimbo yakapiwa namwari iyi zvino ndimo mugwayana cherechedzai hapana kana zvapo wakarambidzwa kurova Israeri kana vaprisita vayo vechiHebheru uye kana chero remasangano avo zvose zvinofanira kunge zviri munzvimbo yakasarudzwa namwari yaakapa kana kuti rufu rwairova kereke chero kwamuri kwamunopindira hazvina kana mutsauko kwandiri asi pane chimwe chinhu chimwe chete chamunofanira kuziva unofanira kunge uri muna Kristu kana kuti wakatofa haukwanise kurarama uri kunze kwake kereke yako inogona kunge yakanaka sechivakwa kuwadzana kwenyu pamwe kwakanaka semunhu asi kana ukaramba mutumbi ropa shoko Jesu Kristu wakafa nguva yaunongozviita inzvimbo yakasarudzwa namwari yokunamatira ndipo pacho pane zita rake ndizvo chaizvo ndipo paakasarudza kuti aise zita rake kwete mukereke asi mumwanakomana Jesu Kristu cherechedzai kuchengetedzwa kwaive bedzi munzvimbo yokusarudza kwake mugwayana rake uye nemuzita regwayana cherechedzai raive gwayana gono rechirume kwete rechikadzi kwete kereke mukadzi asi zita remurume kwete zita romukadzi pacho paaizosangana nevanhu painge pasiri nemuzita remunhukadzi asi nemuzita remurume iye gwayana zvino tinoti kereke huru ine masimba yakaita izvi uye ikaita izvo yakaberika nemudutu takatowedzera pauwandu hwevanhu tave nouwandu hwakakura tiri kereke huru kwazvo yatove chinhu chikuru. Asi Mwari havana chavakataura pamusoro pemunhu kadzi. Vakati, iye, ndiye nzvimbo yokusanganira. Gwayana, kwete kereke, kwete zita remunhu kadzi. Asi nemuzita rake, havana kuisa zita remunhu kadzi. Papi zvapo, vakaisa zita ravo. Maari, ndosaka, zvose zvatinofanira kuita, kana shoko, kana mabasa, tinofanira kuzviita zvose nemuzita raJesu Kristu. Kana tikanamata, tinofanirwa kunamata nemuzita raJesu. Kana tikakumbira chikumbiro, tinofanirwa kukumbira nemuzita raJesu. Kana tikafamba, tinofamba nemuzita raJesu. Kana tikataura, tinotaura nemuzita raJesu. Kana tichibhabhatidza, tinofanira kubhabhatidza nemuzita raJesu Kristu. Nokuti zvese zvatinoita mushoko kana namabasa zviitei nemuzita raJesu Kristu. Mumwe muchinda akati kwandiri imwe nguva tichikurukura nezvazvo, iye akati, "Hama Branham, mudzimai wangu." Handi akati, "Mudzimai, zita rake ndorokuti ngananangana, iye mushumiri zvimwe akagara pano zvino." Zvino iye ndokuti, "Mudzimai wangu ndokuti ane zita rangu, ndichangoti Jones, nokuti akange asiri Jones." Akati, "Zvino haafanirwe kumuka mangwanani ega ega otora muchairo oti, zvino ndave kutsvaira pasi nemuzita raJones, uye ndinosuka ndiro nemuzita raJones, uye ndinosona mbatya nemuzita raJones." Iye akati, "Handifungi kuti munofanirwa kudaidza kana zita ripi zvaro." Ndikati, "Ndinotenda kuti unodaro." Ndizvozvo chaizvo. Zvino iye ndokuti, "Zvakanaka, sei haasungirwe kuri taura? Zvino zvose zvaanoita zviri muzita raJones kubvira pakutanga." Ndikati, "Asi hauri kumbofa uchidzika nemunzira ndokumutora zvino ndokuti handei Jones." Aifanirwa kuva kutanga kubudikidza nemhemberero, mhemberero yemuchato, Jones. Kana asina kudaro, muri kurarama muupombwe. Zvino, kana wakabhabhatidzwa neimwe ipi zvayo nzira isiri nemuzita raJesu Kristu, rubhabhatidzo rweupombwe rusingawanikwe mubhaibheri. Zvino, zvaunoita mushoko nemabasa, zviite zvose nemuzita raJesu. Shure kwezvo, ndizvo zvaunoita, asi kutanga, unofanirwa kuuya nemuzita rake. Pane madzimai akawanda akanaka zvikuru, muchivapa chino manirano, vakanaka kwazvo, madzimai akatendeka. Asi pane mumwe chete anova mai William Branham. Ndiye wacho anoenda neni kumba. Ndiye wacho ari mudzimai wangu. Pane vanhu vakanaka munyika, makereke akanaka. Asi pane mumwe chete mai Jesu Kristu. Zvino ndiye wacho waari kuvinga. Ndipo pane zita rake. Ndipo pacho pane kunamatwa kwake mumudzimai, uye iye chete. Ndicho chokwadi. Oh, hongu changamire. Tinozviona kuti ichocho, ichokwadi. Zvino, ndosaka isu, zvose zvatinoita mushoko kana mumabasa, tinozviita nemuzita raJesu Kristu. Hapana rimwe zita rakapiwa pasi pedenga rokuponesa, asi zita raJesu Kristu. Mabasa chitsauko 2 inotaura kuti, izvi ngazvizivikanwe kwamuri, hapana rimwe zita rakapiwa pasi pedenga iro rinogona kuponesa munhu, asi chete nemuzita raJesu Kristu. Amen. Ndinotarira kuti mazvibata, zita raJesu Kristu, zvese denga rematenga rinodanwa iye. Mhuri yese yekudenga inonzi Jesu. Bhaibheri rakadaro. Nemhuri yose iri panyika inonzi Jesu. Saka ndiro zita rakasarudzwa naMwari apo iye paakariisa. Ndiyo nzvimbo yake yekunamatira, iri muna Jesu Kristu. Zvino tinozviziva kuti ndizvozvo. Hapana imwe nzvimbo yekunamatira kunze kweMwari. Hapana rimwe zita zvakare pasi pedenga rakapiwa pakati pevanhu ravanofanirwa kuoneswa naro. Rake ndiro zita raMwari rerudzikinuro. Mwari vane zita rinonzi Jehovah Jire, Jehovah Rafa, Jehovah Jire, Ishe, vanoregerera zvivi zvako zvose. Jehovah Rafa, Ishe, vanopodza zvirwere zvako zvose. Vaive nemadunhurirwa akawanda, asi vane zita rimwe chete rerudzikinuro, ndere rudzi rwevanhu. Zvino ndiro zita raJesu. Ndiro zita rake raakasarudza kuisa. Akariisa papi? Akariisa muna Kristu. Mamwe mazita ose emakereke, zvitendwa, dunhurirwa, rufu, kuvimba mazviri. Uri kuvimba nekereke yeMethodist kukuendesa kudenga. Wakarasika. Kana uchivimba nemaPentecost, kereke yePentecost kukuendesa kudenga. Wakarasika. Nema Baptist, Lutheran, Presbyterian, Katolike, Cherokereke, ipi zvayo. Uri kuvimba nezita ravo, kana dunhurirwa ravo, kana chitendwa chavo, wakarasika. Nokuti haukwanise kana kunamata kusvikira kutanga wapinda munzvimbo yacho yokunamatira. Amen. Ndiyo nzvimbo yega iyo Mwari pavanosangana nomunamati. Nde iyo nzvimbo yakasarudza kuti aise zita rake. Dzimwe dzose ukavimba nadzo unofa. Iye zvakare mumwe mumvuri waJesu pano ndakazvinyora pasi gwaro racho. Zvekare iye akafanofananidzirwa pano anofanirwa kunge asina chipomerwa. Nzvimbo yaanoisa zita rake gwayana iri rinofanirwa kunge risina chipomerwa. Zvino isangano ripi kana urongwa paungaisa izvi? Ikereke ipi, Katorike, Protestant, Chijudha, chezvaingave hayo, urongwa hupi? Sangano paungaisa izvozvo risina chipomerwa pariri? Zvose zvakarambwa uye hazvidiwe. Asi pane nzvimbo. Hareruya! Nzvimbo iyoyo iri muna Jesu Kristu. Hapana chipomerwa pairi. Hapana mhaka maari. Haukwanisi kuisa izvi. Vanhu vose ava vanoedza kuita zvakadaro vachiti kereke yavo haina mhaka uye nezvose izvi ndevaya vatyori veshoko vane tsvina vanoda vakafa muchidimbu chitendwa chemuraodhokia. Asi hachisi chokwadi. Asi kunyange Pirato pachake mhandu yake akati handione mhaka maari. Mhandu yake pachake yakapupura kuti iye akanga asina mhaka. Haukwanisi kuisa chivi paari. Akati kuvaprisita vezuva rake, ndiani pakati penyu anogona kundipomera chivi? Ndiani angandiratidze kuti ini ndiri mutadzi? Ndiudzei kereke imwe chete ingati haina kana zvayakambotadza. Chaizvoizvo hapana kana imwe chete yadzo zvachose, asi kutoti vakauraya nokuita zvose zvingagonekwa kuti zviitwe zvachose. Zvino varamba vachizviti, saka haizi nzvimbo yaMwari yekusangana yekunamata mune chero chitendwa kana sangano. Shamwari dzangu, handidi kukurwadzisai, asi ndine mungava wemharidzo, uye mharidzo iyi ndeyekuti budai kubva munyonganyonga iyi. Zvino kana ndikakukumbirai kuti mubude, ndinozokuendesai kupi? Ndingakuendesai here kuBranham Tabernacle ingoriwo nemhosva sedzimwewo dzose? Asi pane nzvimbo imwe chete yandinogona kukuendesai, apo pamakachengeteka nokudzivirirwa kubva kurufu. Ndimo muna Jesu Kristu, nzvimbo yaMwari yokunamatira. Ndiyo nzvimbo yandiri kukudzivirisai manheru ano, apo pakaiswa naMwari zita rake. Apo paakavimbisa kuti achazosangana nemunhu wose anopinda imomo anozonamata naye nokuva nemabiko naye, ndimo muna Kristu. Kwete mukereke hapana tabhanakeri, asi muna Kristu ndiye tabhanakeri yaMwari. Ndiye nzvimbo iyo Mwari akapinda mairi pachake, zvino akagara maari. Uyu ndiye mwanakomana wangu anodikanwa, uyo wandinofarira kugara maari. Ndimo umo Mwari maagere, ndokuunza zita rake zvino, ndokuriisa pana Jesu Kristu. Saka zita rake rakaiswa mumunhu, mwanakomana wake Jesu Kristu, umo maakanogara iye pachake. Mutabhanakeri iyoyo ndipo mumufananidzo Jerusarema rakare, mitambo yakare, temberi yakare zvaive mufananidzo. Apo chiutsi chakauya mukati, zuva riya rakapinda areka yesungano ikagara pasi. Zvino inzwi raMwari rakanzwika richibva mairi. Saka ndizvo zvakaitika, inzwi raMwari rakanzwikwa richiuya mutabhanakeri Jesu Kristu. Apo yekare yepanyama yaive mufananidzo nemumvuri weitsva, zvino paakauya muna Kristu akati, uyu ndiye mwanakomana wangu anodikanwa, uyo wandinofarira kugara maari. Zvino ndichasarudza nzvimbo yandichaisa zita rangu, umo mandichasangana nevanhu uye umo mandichanamata ndiri. Mwari vakasarudza nzvimbo, kwete mukereke yesangano, asi muna Jesu Kristu hongu changamire. Anofanira zvakare kunge asina chipomerwa sokutaura kwandaita. Hapana sangano ringazvitaura izvi. Vakadaro ndivana antikristu. Zvino tinoona pano, cherechedzai mumvuri wake zvakare, gwayana rinofanira kuchengetwa. Zvino izvi zvinowanikwa muna Exodo 12 kana muri kuzvinyora pasi. Exodo 12:3-6. Gwayana rinofanira kuchengetwa kwemazuva mana kuti rigwedzwa, kuti rionekwe kana rakakodzera kuti riende kunopiriswa here. Rinofanira kutorwa ronanganidzwa zvakanyanya kwemazuva mana kuti zvioneke kana paine chipomerwa pariri, kuona kana paine chirwere pariri, kuona kana paine chakatsveyama pagwayana racho. Rinofanira kuchengetwa kwemazuva mana. Zvinocherechedzai vamwe venyu mungadai mambofunga kuti aive mashoma, raiurayiwa nezuva regumi nemana. Asi rangarirai, vaitora gwayana nezuva regumi remwedzi rozourayiwa nezuva regumi nemana romwedzi. Munoona, raichengetwa kwemazuva mana. Zvino Jesu, zita raMwari gwayana, akaenda muJerusarema uye akasazobudamo kusvikira mushure merufu rwake kuvigwa nekumuka akagariswa pasi pevatsoropodzi vemazuva mana nousiku huna. Kufananidzwa kwegwayana kwakadini kwakakwana kuchengetedzwa kwemazuva mana. Ndipo apo Pirato akati, handione mhaka maari. Umwe mumvuri wake, hapana bonzo raizotyorwa maari zvaive zvakanyatsokwana. Apo pavakatadza mukuuraya chipiriso, havaifanirwa kutyora bonzo. Dai zvaidaro chairambwa. Vanga vatosimudza sando kuti vatyore mabonzo mumakumbo aKristu. Apo pavakati atofa kare, vakabvora parutivi rwake zvino vakawana ropa nemvura. Cherechedzai zvakare chimwe chinhu chikuru pano, haningachidarike, nokuti iye akamiririrwa muzvipiriso, chipiriso cheupfu. Ndinorangarira imwe nguva vakanga vane chikoro mubhaibheri chainzi chikoro chevaprofita, zvino chave chikoro cheimwe mhando. Zvino tinoona kuti Eria akaenda kuchikoro uku rimwe zuva. Zvino ivo vakati isu vakamugombedzera kuti abve, vakati kana iwe uri pano zvinhu zvinonyanyisa kuswatuka. Saka vaida kuti abve aende. Zvino vakaenda kuti vamutsvagire zvokudya zvemasikati. Zvino rimwe boka ravaprisita rakaenda kana vaprofita kunotsvaga nyemba kuti vamugadzirire chokudya chemasikati. Zvino pavakazviita vakazadza apuroni huru yadzo. Zvino pavakadzoka dzaive nyemba dzemusango dzaive nechefu. Zvino vakadzikanda mupoto. Zvino poto dzakatanga kufanza. Zvino ivo mumwe akati, mai wee, mune rufu mupoto, zvino hatimbogoni kana kudya. Zvino Eria akati, ndipei chanza chehupfu. Zvino akatora hupfu akahukandira mupoto ndokuti idyai, poto yapodzwa. Chipiriso cheupfu aive Kristu. Zvino huyo yose yaifanirwa kunge yakagadzirwa zvakafanana, uye kachidimbu kose kuupfu kaifanira kukuyiwa zvakafanana kuitira chipiriso cheupfu, ichiratidza kuti iye ndiye mupodzi anotsivanisa nokubvisa rufu, zvino oisa upenyu nemirayiro miviri. Hareruya! Pane rufu pamwe panzvimbo, kana Kristu akapinda, upenyu hunopinda. Ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Zvino paive nerufu pakave noupenyu, nokuti Kristu wakaunzwa chipiriso cheupfu. Zvidzidzo zvikuru zvakadini izvo! Zvinhu izvi zvazvingave kana tikatora nguva yekuzvipatsanura. Zvino cherechedzai, hapana kana shoko rimwe chete remimvuri rinokundika. Hapana kana shoko rimwe chete rakambokundika remumvuri. Zvinhu zvose zvakanyatsofananidzira zvakakwana. Ndiye nzvimbo yakasarudzwa naMwari yokunamatira, uye zita raMwari rakapiwa kwaari. Ndiye nzvimbo yaMwari yokunamatira, uye zita raMwari rakapiwa kwaari. Ndiye shoko raMwari, uye ndiye zita raMwari. Ndiye zvose shoko raMwari nezita raMwari. Aive shoko rakaitwa nyama, aive shoko raMwari, gwayana raMwari, zita raMwari, uye aive Mwari. Ndizvo zvaainge ari nzvimbo yakasarudzwa uye yega yokunamatira Mwari. Zvino Mwari vanoramba dzimwe nzvimbo dzose kusara kwemuna Jesu Kristu. Haugone kumunamata chero kumwe hako. Iye akati, vanondinamata pasina vachidzidzisa sedzidziso mirayiro yevanhu. Nhasi tine zvitendwa, dzidziso nezvese zvinodzidzisa kuti iyi ndiyo nzira uye iyo ndiyo nzira. Zvino Jesu akati, ndimi nzira, zvokwadi neupenyu, uye hapana munhu anogona kuuya kuna Mwari kusara nekwandiri. Nemamwe mashoko, ndini mukova, danga remakwai, vese vari kunze imbavha. Ndiye kukusvikira nako kwega. Ndiye mukova, ndiye nzira, chokwadi, upenyu. Zvese zviripo musiwo woga, nzvimbo yoga, kunamata kwega, zita roga. Zvinhu zvose zvakasungirirwa pana Jesu Kristu. Testamende yakare yose yakasungirirwa paari. Testamende itsva yakasungirirwa paari. Uye kereke nhasi yakasungirirwa paari neshoko rekurayira kwake. Hapanazve imwe nzvimbo kana rimwe zita kana kumwe kunhu uko Mwari kwavakambovimbisa kusangana nemunhu, asi bedzi muna Jesu Kristu nzvimbo yake yaakasarudza yokunamatira. Cherechedzai, Mwari akavimbisa kusangana nevanamati vake munzvimbo iyi bedzi, uye iri yekusarudza kwake omene. Kwete yekusarudza kwedu, kwete yekufunga kwedu, asi yekufunga kwake, kusarudza kwake. Zvino inenge iri nzvimbo iyo paakaisa zita rake apo paakasarudza. Saka tinoona kuti tawana paive nezita rake iyo yaakasarudza nokusarudza kwake omene. Zvino zvatawana nzvimbo yacho paakaisa zita rake imo muna Kristu Jesu. Zvino hapanazve imwe nzvimbo kana kuti hapana rimwe zita magutsikana nazvo here? Itai ameni. Zvino nyaya yacho ndeyekuti kana tikawana pane nzvimbo iyi, Nzvimbo yokunamatira hakuna kumwe kwainogamuchirwa kusara kwemuna Kristu bedzi. Unogona kutendeuka, unogona kudaro, asi hausati watanga kunamata, uri kukumbira ruregerero. Petro akati, nezuva rePentecost, vakavaona vose vachitaura nendimi, nezviratidzo zvikuru nemashura zvichiitika. Vakatanga kuseka kereke, yakazviita, uye vakati, varume ava vazere newaini itsva, vanoita sevanhu vakadhakwa. Ivo, Maria Mhandara, navose havo vaiva pamwe chete, 120 vavo, zvino vaidzadzarika sevanhu vakadhakwa, uye vachitaura nendimi, vachingoenderera. Ivo vakati, varume ava vazere newaini itsva, asi Petro akamira akati, varume nehama, varume ava havana kudhakwa newaini itsva. Nokuti inongova awa yetatu yezuva. Asi izvi ndizvo zvakataurwa nomuprofita Joere. Zvino zvaitika kuti nemazuva okupedzisira, ndizvo zvinotaura Mwari, zvadurura mweya wangu pamusoro penyama yose. Vanakomana nevanasikana venyu vachaprofita pamusoro pevarandakadzi nevarandasikana vangu. Zvadurura mweya wangu, zvicharatidza zviratidzo kumatenga kumusoro nepanyika, moto, shongwe dzemoto, mhepo dzechiutsi. Zvichaitika kuti zuva guru rinotyisa raJehovha risati rauya, kuti ani naani achadana pazita rashe achaponeswa. Pavakanzwa izvi, vakabayiwa mumwoyo yavo. Vakati, varume nehama, toita sei? Petro akati, tendeukai mumwe nemumwe wenyu mugobhabhatidzwa nemuzita raJesu Kristu kuti mugoregererwa zvivi zvenyu. Zvino muchagamuchira chipo chemweya mutsvene, nokuti vimbiso ndeyekuti zvose zvizvarwa zviri mberi. Zvino tinoona kudaro. Zvino tinoda kuona kuti tinopinda sei maari, tinopinda sei munzvimbo iyi yokushumira. Vakorinde vokutanga 12 inobva yazvipedza. Nokuti nomweya mumwe chete, kwete nekereke imwe chete, kwete nechitendwa chimwe chete, kwete nemufudzi mumwe chete, kwete nemubhishopi mumwe chete, kwete nemuprisita mumwe chete, asi nomweya mutsvene mumwe chete, tose tinobhabhatidzwa mumutumbi mumwe chete unova ivo mutumbi waJesu Kristu, uye nokuva pasi pechipo chose chiri mumutumbi iwoyo. Hongu changamire, kwete kujoina, kwete kutaura uchidzokorora zvitendwa. Hapana zvokupombera kumusoro, kudzikisa pasi, kugwina nachishanu kanawo chipi zvacho, asi nokuparwa tinobhabhatidzwa mumutumbi waJesu Kristu. Ameni. Nomweya mutsvene mumwe chete, tinobhabhatidzwa tose mumutumbi mumwe chete. Zvino mutumbi uyu ndeupi? Pakutanga kwaive neshoko, zvino shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko raive Mwari. Zvino shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pedu. Ko, tinogona kuva sei mumutumbi uyu? Zvino togoriramba shoko rimwe chete raro, kana kuriisa kumwewo kwarisitombori mumutumbi? Ko, tinodirei kudaro? Nzvimbo yakasarudzwa naMwari. Cherechedzai, kana wakabhabhatidzwa zvechokwadi maari, chiratidzo chechokwadi ndechekuti unomutenda shoko. Ko, ungave sei chikamu chake? Zvino wogozomuramba? Ko, ndingarambe sei ruoko rwangu kuti harwusi ruoko rwangu? Kana pane, kana ndikadaro, pane chimwe chakatsveyama mupfungwa dzangu, uye ndingadaro sei kana paine chakatsveyama nepfungwa dzangu kuramba kuti urwu ruoko rwangu, kuramba kuti iyi itsoka yangu? Pane chimwe chakatsveyama pamweya nomutendi anoramba shoko ripi zvaro rakataurwa pamwe nokuvimbiswa naMwari? Pane chimwe chakatsveyama pamweya neuyo anozviti mutendi? Haugone kuramba kana vara rimwe chete rake, nokuti wave chikamu chemumweyo. Uri chikamu chake nokuti wakabhabhatidzwa maari nemweya mutsvene wakakuunza mumutumbi waJesu Kristu. Chinhu chakanaka zvakadini! Mwari vakanga vane imwe nzvimbo iyo yavaisangana naAbrahama, uye ipapo Abrahama akanamata. Kwese zvichidzika nemutestamende, zvino shoko rake rakavimbiswa richadudzirwa mauri naiye. Mazvibata here izvi? Shoko raakavimbisa kuzadzikisa muzuva rauri kurarama mariri, muchava tsamba dzakanyorwa dzaMwari zvinoverengwa nomunhu wose. Kwete zvamunotaura imi, asi izvo zvinoitwa naMwari kubudikidza newe zvichataura neruzha nopfuura zvaungataure. Mwari vakati zviratidzo izvi zvichatevera kune avo vanotenda. Zvinotaura nemauri, akataura nezvezera rino zvichange zviripo zvino. Vatendi vezera rino vanofanirwa kutenda izvi zvaakavimbisa nhasi, zvimwe chetezvo sepavaifanira kupinda muareka kuti vaponeswe, kubuda vachibva muIjipita kuti vaponeswe. Vanofanirwa kuuya muna Kristu kuti vaponeswe zvino, kupinda mumharidzo yeshoko yokuti ndiye mumwe chete zuro, nhasi nokusingaperi. unopinda sei mauri noru babatizo rubabatizo rwei wemvura nomweya mutsvene mweya mumwe chete tose tinobabatidzwa mumutumbi mumwe chete uyu zvino shoko rake rakavimbiswa iye hasi hauzofanirwi kuridudzira iye anoridudzira kubudikidza nemauri izvo zvauri kuita izvo zvaakavimbisa kuti achaita kereke inomutevera ichave yakanyanya kufanana naye kusvikira vanhu vachaziva tarisai kuna Petro naJohani pavakabvunzwa nezvokupodza murume aive pagedhi rainzi wakanaka vakati ivo vakaona vaprista vaive vakadaro kuti vaive zvose varume vasingazive uye vasina kudzidza asi vakacherechedza kuti vakambenge vaina Jesu nokuti chii vaiita zvinhu zvaakaita aifanirwa kunge ari pabasa rababa uye nhasi zvinofanira kunge zvakafanana zvinorangarirai ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi nokuti mwari vanosangana newe maari nzvimbo yoga iripo nokuti ndipo paakasarudza kuti aise zita rake muna Jesu. Jesu ndiro zita ramwari. Rangarirai baba vanakomana mweya mutsvene angori madunhurirwa zita rajesu kristu mateo paakati endai naizvozvo dzidzisai marudzi ose muchivabhabhatidza muzita rababa remwanakomana neremweya mutsvene zvino zvakadudzirwa zvisiri izvo nhasi achiti nemuzita rababa zita remwanakomana zita remweya mutsvene hazvina kana kumbonyorwa zvakanzi muzita rimwe chete rababa mwanakomana mweya mutsvene baba harizi zita mwanakomana harizi zita mweya mutsvene harizi zita idunhurirwa mazuva gumi akatevera petro akamira akati tendeukai mumwe nemumwe wenyu mubhabhatidzwe nemuzita rajesu kristu zvino akaita here zvaakamuudza kuti asaite akaita zvaakamuudza kuti aite zita rababa vanakomana nemweya mutsvene nditenzi jesu kristu munhu wese mutestamende itsva akabhabhatidzwa nemuzita raishe jesu kristu hapana kana munhu mumwe chete mubhaibheri akambobhabhatidzwa nemadunhurirwa ababa vanakomana mweya mutsvene hazvina kubvira zvakambovapo kusvika chitendwa chenaisiya pachakaiswa panaisiya rome hwakange huri hurongwa hwekereke yekatorike hwakawanikwa hukasimbisa chinhu chimwe muzvinyorwa zvechitendero chavo ndinazvo ndizvozvo facts of our faith nezvakadaro kuti chaizvo izvo chitendwa cheroma katorike vanokuudzai kuti hazvimubhaibheri asi vanoti vane simba rokushandura mashoko iwayo kana vachida nokuda kwapapa ndinopesana nazvo jesu kristu ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi zvino ani nani hake anobvisa shoko rimwe chete kubva mubhaibheri jesu akadaro kana kuisa shoko rimwe chete pariri chikamu chake chichabviswa kubva mubhuku reupenyu shoko rimwe chete kwete mutsara kana ndima asi shoko ani nani hake anobvisa shoko rimwe chete pakutanga mwari vakachengetedza vanhu vavo neshoko ravo shoko rimwe chete rakatsveyamiswa rakakonzera rufu rwese kushushikana kwemwoyo kwese kusuwa kwese evha haana kutyora mutsara asi akatyora shoko rimwe chete jesu paakauya pakati pebhuku uku kwaive pakutanga kwebhuku zvino jesu paakauya pakati pebhuku akati kudini zvakanyorwa kunzi munhu haangararami nechingwa bedzi asi neshoko rimwe nerimwe rinobva mumuromo wamwari ubhuku rekupedzisira zvakazarurwa chitsauko 22 ndima 18 chikamu chaicho chokupedzisira chebhaibheri jesu anotaura pachake ndokuti ndinopupura kuti kana chero munhu anobvisa shoko rimwe chete kubva mubhuku iri kana kuwedzera shoko rimwe chete pariri chikamu chake chichabviswa mubhuku roupenyu nokuti muprofita wenhema uye atsveyamisa vanhu zvino ropa ravo riri mumaoko ake acharipindurira nokuita zvakadaro tinofanira kuchengetedza nzvimbo imwe cheteyo yokunamatira ndiye jesu kristu shoko mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi ameni zvakanaka rangarirai hapana imwe nzvimbo yekusangana yokunamatira hapana nzvimbo mwari vakaisarudza johani shure uko kare pakubatanidzwa kwetestamende itsva neyekare nyatsoteererai zvino nyatsocherechedzai johani chapungu chikuru chiya chakauya chichibhururuka kubva murenje rimwe zuva mapapiro acho makuru akatambanuka akamhara pamahombekombe ejorodhani muprofita chapungu chikuru akabatanidza nzira iri pakati petestamende itsva neyekare akavadana kubva kurudyi nokuruboshwe aidanira zuva rokutendeuka hapo pakauya vafarise nevasadhuse kunze akati regai kutanga kuti mukati menyu tina Abrahama sababa vedu nokuti ndinokuudzai kuti Mwari anogona kubva kumabwe aya kumutsa vana kuna Abrahama. Oh, ini zvangu paakatanga kukandira evhangeri yake kunze achiti pane mumwe amire pakati penyu uyo wamusingazivi. Handisati ndamuziva, asi ndichamuziva kana auya. Handina kukodzera kusunungura shangu dzake, asi iye achakubhabhatidzai nemweya mutsvene nemoto. Rusero rwake rwuri muruoko rwake, uchanetsa kwazvo buriro rake, uye achapisa hundi nemoto usingadzimwe. Chapungu chachikuru cheevhangeri chigere ipapo, achidanidzira kutyisidzira kwake kukuru. Zvino tsvina yakabuda kana kuti Herode, mutungamiri wenyika panguva idzodzo, mushambadziri akaroora mudzimai wemukoma wake. Zvino mungazvifunga here kuti chapungu chikuru chiya cheevhangeri chakagara apo zvino togonyarara pane zvakadaro? Vamwe vavo vakati usamboparidza pamusoro pekuroorana nekurambana zvino, Johani, nokuti Herode agere apo akanyatsofamba mberi pechiso chake zvino ndokuti azvibvumidzwe pamutemo kuti unge unaye. Chokwadi, chii iye chaaive? Akange ari chapungu chiya chakabva murenje. Akange asina kudzidziswa pasi pekutyisidzirwa kana kuvhundutswa nevanhu verimwe sangano, asi aive akadzidziswa pasi pesimba raMwari samasimba kuti azive zvaivepo. Aiziva chaizivisa Mesiya. Haleruya! Shoko racho rinoreva Mwari wedu ngavarumbidzwe. Usatye, handisati ndambokuvadza munhu nazvino. Handisi kufarisa, ndinonyatsoziva pandiri. Oh, kana ndikafunga nezvake chapungu chikuru chiya chichibhururuka uko chobva chamhara pasi. Akati ndichamuziva kana auya. Mumwe musi aive akamira ipapo achiparidza, vaprisita vaive vari mhiri kune rumwe rutivi vakati, uri kureva kuti pane imwe nguva ichauya apo zvipiriso zvezuva nezuva zvichazobviswa? Temberi huru iyi yatakavaka nebasa rose ratakaisa isu sangano guru. Iye akati pachasvika nguva iyo yokuti zvose izvozvo zvichabviswa. Hazvibviri, uri muprofita wenhema. Zvino akatarisa tarisa akati, tarirai, heunoi uyo, heyo nzvimbo yakasarudzwa naMwari yokunamatira, hero gwayana, gwayana rechokwadi rinobvisa chivi chenyika. Haana kuti heino imethodist yauya, heino ibaptist yauya kana katorike. Akati hero rouya gwayana raMwari rinobvisa chivi chenyika. Nzvimbo yega yakachengetedzwa iri mugwayana raMwari. Maari bedzi ndimo mune ruponeso, kwete mune chero kereke, chero chitendwa hacho, chero vanhu havo, chero baba, chero amai, chero munhu mutsvene kana chero chii zvacho, nzvimbo tsvene iri muna Mwari mutsvene Ishe Jesu Kristu, apo Mwari paakaisa zita rake pamunhu kuitira rudzikinuro, uyo akatibhadharira mubhadharo isu vatadzi. Ndiyo nzvimbo yoga apo pane ruponeso, ndiro dombo randimire pariri. Johani akamuziva, akati handina kumuziva pandamuona achifamba, asi kunze uko kwandakawana chikoro changu, kwete museminari kunge zvakaita baba vake, kwete semuprisita akadzidziswa, asi murenje uko kwaive museminari yechikoro chezvekushumaira yaMwari samasimba, achimirira shoko raMwari, kwete zvaive zvachochonwa nerimwe boka revarume, asi zvaive zvakataurwa naMwari pamusoro pazvo. Zvino Johani paakatarisa kumusoro akaona mweya uchiuya akati, ndiri chapupu uyo ndiye. Oh, ini zvangu, heyo nzvimbo yenyu yokunamatira, heyo nzvimbo yenyu yokuwanda, hero gwayana raMwari rinobvisa chivi chenyika, kwete kereke, kwete chitendwa kana chimwe zvacho, asi gwayana raMwari rinobvisa chivi chenyika. Onai kuti Johani akazviisa sei. Haana kuti imi vaFarisi muri kwazvo kwazvo, imi vaSadhuse vaHerode. Akati hero gwayana, ndiyo nzvimbo yacho, ndiye ane zita, ndiye wacho, hapana rimwe zita pasi pedenga. Tarirai kuti Jesu akati chii pamusoro paJohani zvino. Rimwe zuva Johani akatumira kwaari kuti vaone zvainge ari kuita. Jesu akati pamusoro pake, ndiye aive chiedza chiya chikuru chinopenya, kuvaratidza nzira yechokwadi yavanofanira kutevera iye asati auya. Kuuya kwake kwokutanga, nyatsoteererai, musazviposa izvi. Jesu akati Johani aive chiedza chacho. Maraki 3, hapana kukanganisa Muprofita aiva nechiedza chikuru chinopenya. Akaziva Jesu seaive iye oga. Gwayana. Mamwe makwayana ose aitaurwa pamusoro pezvavo nevaprisita nezvimwe zvinhu zvose. Waive hupenzi. Hepano paive negwayana. Murume aive nechiedza chikuru chaipenya. Uyo akanzi naJesu ndizvo zvaaive. Maraki 3 yakati, ndichatuma mutumwa wangu pamberi pechiso changu kuti agadzirire nzira. Saka uyo akatumwa kuzogadzira nzira. Akamuziva nzvimbo yacho. Ndiye wacho. Hapana kana kukanganisa. Ndiye wacho. Ndinoona chiratidzo chichimutevera. Zvino ndinoziva kuti ndiye. Chiedza chichidzika pasi kubva kudenga chichienda pamusoro pake. Zvaive zviri izvo chaizvo kuti aive iye. Zvino hama yangu, ndoda kukubvunza chimwe chinhu mukuvhara. Tinogona kutaura izvi. Muna Maraki 4, hatina zvakare here kuvimbiswa chimwe chapungu? Shongwe yechiedza kuti yaizotevera kuzoratidza kereke iri kukanganisa muzuva ranhasi kuti ndiye vaHebheru 13:8 mumwe chetezuro nhasi uye nokusingaperi. Hatina here kuvimbiswa mumwe kuti achauya achibhururuka achibva murenje? Ameni. Ndicho chokwadi chaicho. Zvinokwana sei nekupindirana naRuka 17:30 apo mwanakomana wemunhu chapungu achange achizvizarura pachake kuti ashayise maturo dzimwe nzvimbo dzose dzokunamatira dzakaita semasangano nedzimwe dzakadaro. Mwari akasarudza nzvimbo yake. Johani akati, hero iro. Zvino takavimbiswa chinhu chimwe chete chomuzuva ranhasi. Maraki 4, kutendeutsa mwoyo yevana kudzokera, kutaura kuti iye haana kufa. Izvi zvinhu hazvisi zverimwe zera. Rubhabhatidzo nemuzita raJesu rwakanga rusiri rwekare uko, asi iye ave mumwe chete zvino. Ameni. Kushayisa maturo dzimwe nzvimbo dzose dzokunamatira ndizvo zvinoitwa nechapungu chezuva rokuguma kuratidza kuti zvimwe zvose izvi upenzi. Masangano upenzi. Asi kuvanongedzera zvakare nechiratidzo chimwe chete iye chaakaita kuti iye ndiye mumwe chete zuro nhasi uye nokusingaperi. Hareruya. Zvakare muna zvakazarurwa 4:7 taive nezvipuka zvina zvatichangobva mukupedza nezvazvo. Chokutanga chaive takaona kuti kuona kuti chaive shumba. Ndicho chaive chipuka chokutanga chakaenda chikanosangana nokupikisa kwezuva iroro. Shumba yerudzi rwaJudha. Mushure mayo pakauya chipuka chaitevera. Zvino tinoona kuti chipuka chaitevera chaive nzombe inova chipuka chokutakura mutoro chipiriso. Mumazuva ekereke yeRoma kereke yakafa chipiriso. Chaitevera aive munhu chaive chipuka chine chiso chemunhu. Zvino munhu uyu vaive vavandudzi, dzidzo yemunhu, dzidzo yekushumaira nezvakadaro. Asi chipuka chokupedzisera chaizobhururuka. Chipuka chokupedzisera chaizouya. Bhaibheri rakati chaive chapungu chiri kubhururuka. Haleruya. Zvino muprofita akati muzuva rino kuchava nechiedza. Oh, ini zvangu, muzuva iroro kuchava nechiedza. Kwakave nezuva revavandudzi. Kwakave nezuva raingori mumvuri. Haungati izuva here kana usiku? Asi munguva yamadekwana, munguva yechapungu, kuchave nechiedza munguva dzinenge dzechapungu. Nzira yemukubwinya, chokwadi muchaiwana. Munzira yemvura, ndicho chiedza nhasi, wakavigwa nemuzita raJesu rinokosha. Vadiki nevatana, tendeukai pazvivi zvenyu zvose. Mweya mutsvene, chokwadi, uchakubhabhatidzirai mukati. Nokuti zviedza zvemanheru zvauya. Ndizvo chaizvo kuti Mwari naKristo vamwe. Ameni. Uchava nechiedza nguva dzinenge dzemadekwana. Nzvimbo yoga yakasarudzwa naMwari yokunamatira. Oh, maridzo iyi yasvika papi? Ko iye achazoitei? Zvino muzuva rake kuchava nechiedza panguva dzemadekwana. Uye chii? Kuzochingamidza vana vake vadzoka kumba kunyika yevimbiso yechokwadi nechiratidzo chimwe chete cheshongwe yemoto yakatungamirira vana veIsraeri nemukati merenje. Nzvimbo yakasarudzwa naMwari yokunamatira Jesu Kristu. Ndiyo nzvimbo yoga iripo. Ndiro zita roga rina Mwari reruponiso. Ndiro rakadaidza naro mhuri iri kudenga kana iri panyika ndiJesu Kristu. O kereke, o vanhu, shamwari, mutadzi, usavimbe nechimwe chinhu unze kwaJesu Kristu. Usavimbe mune mumwe muparidzi. Usavimbe mune mumwe munhu kuti akuponese. Usavimbe, nime kereke chero chimwe chitendwa, chero rimwe sangano. Vimba bedzi, muna Jesu Kristu, nokuti iye ndiye chiedza chenguva. Ngati kota misei misoro yedu. Uchave nechiedza, munguva dzinenge dzemadekwana. Nzira yomukubwinya chokwadi muchaiwana. Munzira yemumvura ndicho chiedza nhasi. Wakavigwa muzita raJesu rinokosha. Vadiki nevatana, tendeukai pazvivi zvenyu zvose. Mweya Mutsvene chokwadi uchapinda mukati. Zviedza zvemadekwana zvauya. Ndizvo chaizvo kuti Mwari naKristu vamwe. Oh, hama hanzvadzi, kana usati watendeuka nazvino, kana usati wabhabhatidzwa nemuzita raJesu Kristu, haungabva here watanga kuzviita manheru anhasi? Haungape here Mwari mukana wekuti akuchingamidze kunzvimbo yaunogona kumunamata? Rangarira, kunze kwaimomo, hakuna nzvimbo iyo Mwari yaakavimbisa kusangana newe agogamuchira kunamata kwako. Iwe unoti, hama Branham, ndinonamata zvakanyatsoperera, ndizvo zvakaitwawo naKaini. Akaita mhando, ichipiriso chose chakaitwa naAbheri, asi chakange chiri chipiriso chisicho. Unogona kuenda kukereke, wobhadhara chegumi chako, ugoita basa rako sezvinofanira kuitwa nemuKristu, wakangoperera somurume kana mukadzi upi zvake. Ndamira pano kwemakore makumi matatu muguta rino ndikadanidzira maridzo iyi imwe chete. Ndave kuchembera, handikwanisi kunge ndichinemi kwenguva yakareba. Asi rangarirai, muzuva rokutongwa, inzwi rangu rakarekodwa. Richard taura ichipikisana newe. Pane nzvimbo imwe chete iyo Mwari anoisa zita rake. Zvino hamusi mukereke, asi muna Jesu. Pane nzvimbo imwe chete yokunamatira. Nzvimbo imwe chete bedzi yaunogamuchirwa. Ndimo mune anodikanwa, Jesu Kristu. Hakuna zverimwe zita pasi pedenga rakapiwa pakati pevanhu rokuti uponeswe. Kwete kereke, kwete chitendwa, kwete kana hacho, Jesu Kristu. Zvino inofanirwa kunge iri mharidzo yenguva kudzosera zvemwoyo yevana kudzokera kune kutenda kwakambopiwa kune vatsvene. Haungaigamuchira here manherano? Zvino takakotamisa misoro yedu. Zvino ava vanoda kurangarirwa munamato, mungasimudze here maoko enyu? Hatigone kukudanai kuti muuye kuaritari nokuti makawandisa. Mwari vakuropafadzei. Ini zvangu kuruboshwe kwangu ndinofungidzira kuti kune mazana matatu. Zvino kurudyi kwangu mungasimudza here maoko enyu moti ndinoda kuti ndirangarirwe? Ndinofungidzira kuti kune zana nemakumi mashanu kana kudarika kurudyi rwangu. Tine tabhanakeri zasi apo ine chidziva chikuru chemvura. Mufudzi, mufudzi akaisvonaka, hama Omen Neville, vabatsiri, varume vese ava vari pano, vamuri kuona nokusangana navo. Mazuva ose, usiku hwose, mahawa ose, vanhu vari kuda kubhabhatidzwa, vatendeuka, inogara nguva dzose yakangomirira. Uye kana ukateerera murayiro iwoyo, une chokwadi kubudikidza nevimbiso yaMwari, kana wakaperera mumwoyo mako kuti ugamuchire rubhabhatidzo rweMweya Mutsvene. Pane nzvimbo imwe chete yokunamatira. Zvino haizi mutabhanakeri, ndimo muna Kristu. Tinopinda sei maari? Nomweya mumwe chete, tose tinobhabhatidzwa mune mutumbi mumwe chete uyu. Ngatinamatei. Mwari vanodikanwa, maoko aya paasimudzwa mudenga zvaratidza zvanga zviri pasi peruoko irworwo mumwoyo. Kugutsikana kwekuti vane chokwadi kuti vanoda rubatsiro kubva kwamuri. Ndinonamatira mumwe nemumwe wavo, Baba. Zvino ndave kutaura kubva mushoko renyu. Makati, uyo anonzwa shoko rangu ogotenda mune uyo akandituma ane upenyu husingaperi, uye haachauya pakutongwa, asi apfuura murufu kupinda muupenyu. Baba, kungoenda ndichibva muguta mavhiki mashoma, ndadzoka ndikabvunza, ko pamusoro peuyu? Haiwa, akashaya. Saka, ko pamusoro? Akatoshaya. Mwari vanodikanwa, mumwe nomumwe tinodanwa. Mumwe nomumwe tinofanira kusangana nekupikiswa kwekufamba tichidzika nomumupata wemumvuri werufu. Zvino, zvinotarisirwa kune mumwe nomumwe wedu tose sevanhu vanofa. Asi, manheru ano, imi matipa isu chikumbiro chenyu, kuti kana isu tikatenda kwaari uye tigobhabhatidzwa muzita rake, kuti imi muchazotipinza mukati. Zvino ipapo mumutumbi uyu, mutumbi waKristu, kwete mukereke, asi mumutumbi waKristu, mutumbi uyu wakatotongwa kare, hauzofaniri kuuya pakutongwa. Mwari vakadurura hasha dzavo pamutumbi uyu. zvino mutumbi uyu wakasunungurwa kubva pachivi. Zvino nokuva maari zvinotisunungura kubva pachivi kubudikidza neyananiso yake akatifira isu. Zvino imomo tine kuyanana mumwe nomumwe apo ropa raJesu Kristu mwanakomana waMwari rinotichengetedza takachena kubva pane chivi chose nokusvibiswa. Mwari Baba, ndinonamata kuti imi mutore mumwe nomumwe wavo muumambo hwenyu, zviitei Mwari. Ngapashayiwe kana mumwe chete wavo anorasika. Ngapashayikwe mukomana kana musikana, murume kana mukadzi. Ishe, vamwe vevanhu vangu vagere muno manherano, avo vasiri pasi peropa. Ndinogona kurangarira zvakanaka sei mashoko ababa vangu. Zvino ndinonamata Mwari vanodikanwa kuti pashayiwe kana mumwe wavo anorasika. Zviitei Ishe, ndiri kutenda kwamuri zvino nezvese zvandinokwanisa kutenda nazvo. Fambai pamusoro pehama dzangu, hanzvadzi, shamwari dzangu, pano munzvimbo ino manherano nokunze uko mudzinhare. Matunhu mazhinji akasiyana-siyana ari kuteererawo kuno, kwese uko kubva kumahombekombe ekumabvazuva kusvika kumadokero. Ndinonamata Mwari vanodikanwa, zasi uko mhiri kwegungwa, uko muTucson, mberi uko muCalifornia, kumusoro muNevada neIdaho, kumusoro uko nechekumabvazuva nemunharaunda zasi muTexas. Apo kokero iyi ichipiwa vanhu vageremo mumakereke madiki, nzvimbo dzokudirira peturu, mudzimba ari kuteerera kuno. Mwari, dai uyo akarasika murume kana mudzimai, mukomana kana musikana panguva ino auya kwamuri. Zviitei izvi iko zvino. Tinozvikumbira nemuzita raJesu kuti awane nzvimbo yechengetedzo iyi nguva ichiripo. Kana tichiona chinyorwa pamadziro, nyika yave kusagadzikana, nguva yekudzikinurwa aswedera pedyo. Chidimbu chenyika yedu chave kunyura, chimwe chidimbu chiri kungokunguruka chichiputika nokundengendeka kwenyika sezvakavimbiswa naJesu kuti zvichave saizvozvo. Ngazvirege kuvatorera nguva ndefu Ishe. Ngavagamuchire iko zvino, nokuti tinovaisa kwamuri semikombe yemusangano weevhangeri nemuzita raJesu. Ameni. Munomutenda here? Mwari vakuropafadzei. Vangani vanotenda kuti izvi ichokwadi? Kuruboshwe rwangu, simudza ruoko rwako. Kuvangani, kurudyi, simudza ruoko rwako. Mwari vakuropafadzei. Chokwandiri kugona kuona munhu wose. Ndicho chokwadi, shamwari. Mwari vanoziva kuti ichokwadi. Zvino apo tiri maari uye nokuva maari, kune mukana kune zvese zvaakafira. Zvino iye akafirei? Akakuvadzwa nokuda kwekudarika kwedu, ndokuiswa mavanga nokuda kwekusarurama kwedu. Kurohwa kwakatiunzira rugare rwedu kwaive pamusoro pake. Zvino nemavanga ake takapodzwa. Munozvitenda here izvi? Munotenda here muyananiso yake yekupodza? Zvino pane vanorwara here pakati pedu? Ngavasimudze maoko avo kurudyi kana kuruboshwe. Momo huru yezvirwere, handikwanisi kudana mutsara. Munoona, handisati kusakwanisa kuuya kumusoro papuratifomu. Hapana kana nzira yekuzviita. Vane misangano yeminamato kunze kune dzimwe nzvimbo yevarwere, mumakereke nezvimwe, zasi mutabhanakeri. Ndichakubvunzai chimwe chinhu. Mune vatendi vangani varimo? Simudza ruoko rwako. Zvakanaka. Zvataura kwamuri zviri mushoko rinova Kristu. Kurayira kwaJesu pokupedzisira kunyika nokukereke waro akataura izvi. Zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda. Kana vakaisa maoko avo pavarwere vachaporeswa. Vangani vanoziva kuti ichokwadi? Mariko 16, itai ameni. Zvakanaka, ndiri kukukumbira somutendi kuti uise maoko ako pane mumwe munhu ari pamberi pako. Ingoisa maoko ako pane mumwe munhu ari pamberi pako. Zvinoregai mumwe nomumwe tinamate munamato tichinamatirana iko zvino. Isa maoko ako pane mumwe munhu ari pedyo newe. Ishe, pano pamberi pangu pane bhokisi remahengechepfu, zvidimbu zvidiki zvemachira. Vamwe mai vakwegura varere kumwe kunhu vachifa, mwana ari pedyo nerufu. Vanhu vanorwara kwese kwese. Tinoverenga mubhaibheri kuti vakatora kubva pamutumbi waPauro mahengechefu namaapuroni vakazviisa pane vanorwara. Zvino mweya yakaipa nemweya yetsvina nezvirwere nehosha zvakabva pavanhu. Zvino Ishe, tinoziva kuti hatizi mutsvene Pauro, asi tinoziva kuti imi munoramba muri Jesu, nzvimbo yoga yakapiwa naMwari yokunamatira. uye zvino nhasi vanhu ava vapupura kutenda kwavo kumwe chete vachitenda sezvakaitwa nevanhu ivavo. Chokwadi, ini navagadzirira nzira yavo. Zvino ndinoisa maoko angu pamahengechefu aya uye ndichikumbira kuti hosha pamwe nekutambudzwa kubve pane mitumbi yevanhu avo pazvichaiswa pavari nemuzita raJesu Kristu. Zvino takadzidziswa kuti Israeri vayaibuda kubva muIjipita vari mumutsara webasa vaive vari munzira yavo kuenda kune nyika yechipikirwa, kungwa dzvuku rakamira munzira yavo. Zvino Mwari ndokutarisa pasi nemushongwe yemoto. Zvino gungwa rakatya rikakunguruka richidzokera shure rikasiya Israeri ichipfuura kuenda kunyika yechipikirwa. O Mwari, tarirai pasi kubudikidza nemuropa raJesu manheru ano, uye dai urwere hwakungurukira shure uye Satani adzingirwe kunze. Zvino dai vanhu vapfuura kuenda kuvimbiso iya yeutano hwakanaka nesimba. Iyo Mwari akati, pamusoro pezvinhu zvose ndinoshuva kuti mubudirire muutano. Zvino sezvamunoona apa, Ishe Jesu, maoko evanhu ava akaiswa pamusoro pemumwe nemumwe ari kumirira kutenda kwavo, nokuti makati zviratidzo izvi zvichatevera kune avo vanotenda. Vari kunamata nenzira yavo mumwe kune mumwe. Munhu ari pedyo ari kuvanamatira. Zvino Ishe, kupikiswa uku kwazadziswa kuti Satani munyengeri mukuru haana kodzero yokubata mwana waMwari. Iye munhu akatokundwa. Jesu Kristo, nzvimbo yoga yokunamatira zita roga rechokwadi, akamukunda paKaruvhari. Zvino tinotora ropa rake iko zvino kuti akakunda urwere hwese nehosha dzose. Zvino ndinodanira kuti Satani abve muungano ino nemuzita raJesu Kristu, buda kubva muvanhu ava uye kuti vasunungurwe. Munhu wese anogamuchira kupodzwa kwake nokuda kwekuti zvakanyorwa mushoko, ita chapupu chako nekusimuka netsoka dzako zvino woti, iko zvino ndinogamuchira kupodzwa kwangu nemuzita raJesu Kristu, simukai netsoka dzenyu. Mwari ngavarumbidzwe. Hezvoka izvo, tarisai nechekuno uku zvirema uye nezvimwe zvichisimuka. Mwari ngavarumbidzwe. Ndizvozvo, ingotenda ari pano. Zvinoshamisa kwazvo. Kunze uko muungano vari kunze vari panhefenyuro, munofanira kuona. Ndinofunga kuti munhu wose muno, sokuziva kwangu kana kuti vazhinji vacho, vakamira panguva ino. Inguva inoshamisa zvakadini. Upo hwaShe ndihwo hwacho. Pane upo hwaShe pane rusununguko, pane kusunungurwa. Mweya waMwari unotisunungura. Zvino nekuti iye atipodza tinozvitenda, atiponesa tinozvitenda. Avo vanoda kubhabhatidzwa, chidziva chatogadzirirwa. Chero nguva ipi zvayo, ava ipi zvayo yaunoda kuuya, panenge pane mumwe munhu ikoko anoona nezvazvo. Uye zvino ndinofunga tisati tavhara, tinofanira kuimba rumwe rwiyo rwakare rwekereke, ndinomuda, ndinomuda, nokuti iye wakatanga kundida. Ngatisimudzei maoko edu kuna Mwari zvino tochiimba nemwoyo yedu yose. Tinoda kusangana nemi pano mangwanani nenguva dza9:30 muchivakwa chino chimwe chete, kuchidzidzo chekuroorana nekurambana. Ndizvozvo, ngatichiimbei zvino pamwe chete. Ndinomuda. Regai ungano iyi huru ichiimbe iko zvino. Kunze uko kunetenyuro, chiimbeiwo zvakare. Nokuti wakatanga kundida, akatenga ruponeso rwangu pamuti weKaruvhari. Zvakaitwa kupi? Pamuti weKaruvhari. Patiri kuchiimba zvakare, ndinoda kuti ukwazisane nemunhu wese ari pauri woti, Mwari vakuropa fadze iwe mufambi. Nokuti wakatanga, akatenga ruponeso sorwa hango pa o hamumude here hashamise here iye ndiye here nzvimbo yako yekuvanda ndiye dombo munyika yafane nyota kuti zero munguva yedutu nzvimbo yoga yehupoteri yandinoziva saka kutenda kwangu kunotarisa kwauri iwe gwayana rekarivhari muponesi wekudenga zvino inzweyo apo ndichinamata bvisai kupomerwa kwangu kwose ndiregei kubvira nhasi ndive wenyu zvachose ngatisimudzei maoko edu tichichiimba kutenda kwangu kunotarisa kwauri iwe gwayana rekarivhari o muponesi wekudenga zvino ndinzweiwo apo ndichinamata bvisai chivi changu chose o ndiregei kubvira nhasi ndive wenyu zvachose ngatikotamisei misoro yedu zvino tichichiimba mahomero apo ndinofamba nemuninga yeupenyu ine rima uye kusuwa kwakandimomotera ivai imi mutungamiri wangu rairai rima rive chiedza pukutai misodzi yokusuwa ibve kana kundirega ndichitetereka kubva kwamuri apo misoro yedu yakakotamiswa fudzi yedu anodikanwa hama Oman Neville achaparadzanisa ungano.